Chirongwa chakaingirira mberi zvakanaka stereki. Paiva nemapurisa, but taita kumbira court order. That court order was granted to us, we granted that permission kuti tifambe tiite zvatinoita without any interruption. Mapurisa kubva achiona kuti hatine court orders, akatiwo haiwa mirirai escorting team. Vakanonoka, we just gave them 15 minutes because we can't be delayed. Tikatiwo haiwa, after 15 minutes we are moving on. My escorting teams haana kuuya and we moved on and havana kutikanganisa. Takaita zvanga tichifarira up to the end.
Zvii zvamanga muchiratidzira nhasi zviri pamwoyo penyu imi seZCTU?
Takaratidzira tichitiwo kune government nemacompanies, particularly ava vasingabhadhari vanhu. Vanhu havasi kutambira mari dzavo, vari kushandira mahara. Takatiwo this must stop. Takatiwo process yacho ichiri on. We're going to name them and shame them in front of everybody. All those that are alleged not to be paying must be known. Tiri kuvateura kuenda kumacourt, totora even my assets avo as workers, because my bill of rights and new constitution ari kutibvumira izvozvo. Nenyaya yemvura, munomburuwa hakuna mvura. Tiri kuti mvura, under what circumstances, vanhu vanofanira kurarama, mvura upenyu hwevanhu. Panyaya yematransport nemugwagwa yakaora, tiri kutaona zvese zvakagadzirwa. Economy, government iyi yakatiwo indigenization, empowerment and development. Vanofanira kuzaza zvavakataura. We'll be watching them with a very keen eye kuti tione kuti zvese zvavakataura zvinoitika.
Pane zvamataura here pamusangano wenyu wanhasi zvekushingisa vashandi?
By empowerment, tikati my workers must be empowered. Tiri kuda kuti tive empowered like any other person, because nyika ndeyedu, isu tinoshanda as organized labor. Tiri kuda that empowerment ourselves. Kana munhu asina mari, asatenge factory, because vanotenga vachisiya yosara iri yake iri empty. That must stop. Failing which is who, my workers will talk to the government. Ikaramba totora mafactories acho.